Kuferfet kwa kwa kaitwa ni commission inochengetedza vatengi ye Consumer Protection Commission mumamwe matunhu makuru emunyika kunonzi kwakaburitsa kuti zvinhu zvinosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% zviri kutengeswa muzvitoro zvidiki zvinosanganisira matuckshop pamwe nemumigwagwa zvinenge zvakapfuura nguva yazvo yekuti zvinge zvadyiwa kana kushandiswa. Kuferefekwa uku kunonzi kwakaburitsawo zvakare pachena kuti zvimwe zvitengeswa zvakaita sechingwa neshuga zvinenge zvisina uremu hunobvumidzwa pamutemo. Saka zvine zvazvinokanganisa veruzhinji nazvo here? Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Professor Chitambara, vanoti iri idambudziko ratekeshera nenyika yose.
Kunesa kuri kuita zvinhu, kuri kuita kuti masmall to medium enterprise aya kuitinyagita tsika iyi. Vanenge vachitengesa nemutengo unenge uri pasi, kana vakawanda vanopedzerawo kuenda ikoko, even though dzimweni dzenguva vanga vasingatozivi kuti chikafu chavari kutenga kana kudya chakatoexpire, but ingori nyaya desperation nekuti ndokunenge kuine mitengo yakachipa pati dambudziko rakatekeshera zvakanyanya. Izvo chatakatarisa state economy yedu kuti ya a highly informal economy.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Henry Madzorera vanoti zvinhu zvinenge zvadarika nguva yazvo yekuti zvinge zvichishandiswa kana kudyiwa hazvifanirwe kunge zvichitengeswa.
Zvimwe zvinenge zvaruza simba, saka hazvizopi value kune munhu atenga sekunge dei anga atenga chinhu chisati chaexpire. Zvimwe zvinenge zvisina kuruza simba asi zvogona kunge zvagadzira umwe muchetura unenge wavamo seprocess yekuora zvozokanganisa utano hwevanhu vari kuzvishandisa. Saka zvinokurudzirwa kunzi zvinhu zvakaexpire zvisashandiswe zvisatengeswe, zvinogona kukanganisa utano hwevanhu.
Mubvunzo mukuru ndewekuti vanotengesa ava vanenge vava nepi zvinhu zvinenge zviine uremu huri pasi izvi? Dr. Chitambara vanodzoka vachibatsira ipapo nemhinduro.
Zvimwe zvacho zvigadzirwa zvinenge zvatowanikwa kune vanogadzira mamanufacturers, but zvinenge zvazovhurwa zvoitwa repackaged. Even kana dziri mvura dziya idzi vanenge voshandisa zvigurubhu zvakamboshanda zvemakambani makuru vongoisa mvura amenoko vanenge vaiva nawo yototengeswa mvura. Zvimwe zvacho semanda weita ya zvinenge zvazokamurwa zvoitwa repackaged, but hauzozivi of course kuti mukurepackaja uku panozoita challenge yekuti hazvisina tsvina here, zvichiri zvinhu zviri mustate yakanaka here, saka quality inenge yatoita compromised.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaEmmanuel Kwamira, vanoti ivo sesangano havasati vambosangana nenhau iri kutaurwa neConsumer Protection Commission iyi, vachiti nhengo dzavo zhinji dzinotora zvitengeswa kubva kumakambani anozvigadzira dzichibva dzangopinza pamusika.
Zvisingazivi kana paine mamwe maproducts ari kutengeswa vanhu, but hazisati vambosangana nazvo. Uyezve kuweya ndini mota painobuda mukambani zvonge zvawewa zvapasiswa, saka kuti tizobata kuti ichokwadi here, kuti tavotombozvitsvuta tsvakurudzo yacho tione kuti ichokwadi here.
Sachigaro weConsumer Protection Commission vaMutokozi Sinkosi vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti kuferefeta kwavo kwakaburitsa kuti mumusha weMbare ndimo muri kunyanya kubva zvitengeswa zvine uremu huri pasi zvakaita sehupfu, mupunga, munyu neshuga. Vangosi vakati vakaparura chirongwa chichabata nyika yose, uye vanotengesa vanodarika chiuru vakatosungwa gore rino chete nemhosva idzi. Vanowanikwa vaine mhosva vanonzi vanogona kutongwa vachipuwa mutongo usingapfuuri level 6 kana kukandwa mujeri kwenguva isingadarike gore kana kupiwa mutongo wezvose kubhadhariswa faindi nekukandwa mujeri.